manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chiwabvu 14, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi tine hurukuro nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa nezvizvizvarwa zveZimbabwe zvakafa mutsaona yekuondomoka kwemudhuri kuCape Town. Commission inoona nezvesarudzo muSouth Africa yeIndependent Election Commission yazivisa nhasi kuti bato rezano PF harina kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemunyika iye. Vamwe vechidiki vanorarama neHIV vanoti vachiri kusangana nedambudziko rekusarurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko ari kubva kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino pave nezvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoti vaPeter Chitiga navaObvious Ncube zvazivikanwa kuti zvakafa mushure mekuondomoka kwemudhuri waivakwa mudhorobha reGeorge muCape Town muSouth Africa svondo rapera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana nhasi muGeorge Community Hall zvichibata maoko hama dzevafi ava uye kutsvaga nzira dzekubatsira kuti mitumbi inoradzikwe kumusha. Kanzuri yeGeorge inoti pamitumbi makumi matatu nemitatu yakawanikwa yakwanisa kuzivikanwa nenyanzvi mitanhatu chete. Pane vakafa nekukuvara pane zvizvarwa zvekuSouth Africa, Malawi neZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganyawi weStudio 7 abata umwe mushandi wekanzuru yeGarden Road District Municipality muGeorge muCape Town waStanley Zambezi.
The Receipt Office of Garden Route District Municipality kuGeorge Cape Town pakati ka incident management yakatsinzi kune mashona aripo inini ndinofangwa kundobatsira nekuita language translation nokuvabatsira kuti vazita ataurwa nemakambani avo vaone kuti aripo here palist. From Tuesday pane vanga variko vachitsvakana nehama dzavo, but nezuro Monday pane vazimba 2 akazowanikwa. Saka awanikwa kudaro hama dzakaidentified and it was confirmed. After it's been confirmed pakaonekwa kuti panga pana Chitiga na Obvious Ncube. So after that ini ndakabva nango mobilize community emGeorge nenonzi Dzima Affairs imwe iri kuThembalethu community iri padhuze neGeorge ikoko. Tingoenda kuti ndopa support since taingovapawo support tataona hama dzavo, but akazondovapa support. This morning 9 o'clock tabva tasangana paya nemapastors pano vamwe anonzi Pastor Boundy nerimwe memba rauya ipapo rakati wandei kundopa support nokuwana maideas kuti tingabatsira sei on financial aid. Papo namba yanga iripo vanhu vanga vachitovara over 20 vanhu vanga varipo.
Tombotarisa panyaya yerubatsiro. Rubatsiro rwamuri kutsvaga rubatsiro rwakawanda sei uyezve vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
Rubatsiro obviously nderwemari. Icho zvine zvinichata hangu chini contact marelatives zvacho kuti what is the way forward after vayabva kumocha kuti chii chiri kuitika. But nyaya yemari ndeinenge ichidiwa. Government yemuno yanga ichipromisa kuti ichabatsira nemakofini nerepatriation and the like. But munoziva maprotocols egovernment, it might take a month or 2 months kuti zvive finalized. But isusu as a community, Zim community, tikakwanisa kuti tibatsirane kuti hama dzedu dziende kumusha. Kana hauzobatsira nemari or whatever kuti hama dzedu dzaenda kumusha, the earlier the better. Saka panyaya yemari apa ndopandirona soti ndopanoda kuti pagadziriswe. Nekuti kana variko vane mafuneral pala, I've been in contact with more boys in its way, Great Hope Funeral Services. Kana vachibatsirawo kuti vakwanisewo kucommunicata nemarelatives, zvingabatsira kuti tiite speed up process dan kumirira government. Government dzinenge dzine just others no shanda nao saka isitika wanao rubatiro rogadaro zine zire nani shitiko saka tika mande last week pa building panga pane wano 81 pa 81 ipapo still pane 20 wakiri missing as for today they found 32 deceased patients wangu wari hospitalized wangu waka buda wawasina wakuara wangu zimba zao of which two ndi atima Zimbabwe nifana unwe wane watiri kutakanane ya mazake kuno kaisha nisa zikara kuti nyoni batiraki ya nonzi tondirai magunei tuka a clear photo ya kutitipe wanwe forensic kuti wapansu kutibatira au ne identification because apana ana ya keri pa ground
wanga wari mwe mshandu we kanzuri ye Garden Route District Municipality Mujoji ku Cape Town South Africa wa Stanley Zambezi washitaura na Mavlas Mshanganya wewe Studio 7 wari kwa kare ku George mu Cape Town tichiripanya i Evans Zininga we Studio 7 abato mumiriri we Zimbabwe mu South Africa wa David Amadziripi avawimbisa kubatsira vakashayikirwa nehama
chasinyo zuwa nchewe tuurumende umurumu nevamwe uwe wanotu awe municipality ya iko kwa waka tawara kutungivo vashanga vashibatsira kutakuru wakwe mitumbi evavo upende zimwe nika wakashaika mtawa na yoko choji
uwandu wewa kafane kutakatika nukukwara vanobva kuZimbabwe wati wazivikanwa here nenzira
site nezuro takanga tine voko consulate nevoko embassy vanga vari ko kuGeorge vachibatsirana nokukurukura nevekunzvimbo iyoyo nevamwe vehurumende pamusoro pokuti tingabatsire sei avo vakawirwa netsaona iyi
semuzindawo tinoramba tichitsvaga kuti mune urongwa hupi kubatsiridza munyatwa iyoyi
urongwa hwekuti vanokwanisa kuinzwa kumusha avo vakashayika pari zvino hatisatanyatsonzwa uwo mashoko anonyatsotsanitsinidzira kuti vangani vokuZimbabwe vangave vakawirwa netsaona iyi kana kuti vakatsakatika mutsaona iyi zvinhu zvatichakamirira kuti tinyatsopuwa pachirungu yavanoti official confirmation but kana zvichinge zvaita kudaro urongwa huripo hwekuti vanenge vane hama yavo yavanoda kuti inochengetwa kumusha tichagadziriswa saizvozvo
vanga vari mumiriri weZimbabwe muSouth Africa Ambassador David Amadziripi vari parunare kuJohannesburg na Evans Zininga weStudio 7. Commission inoona nezvesarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa nhasi kuti bato rezano PF harina kupiwa mvumo kana kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemuSouth Africa dziri kuitwa musi wa 29 Chivabvu. IEC yaburitsa mashoko aya kuvatori venhau mushure mekunyorerwa tsamba nemutungamiri webato rinopikisa reAfrican Transformation Movement Vavuyo Zungula vachiti kuda kukoka zano PF kuzoongorora sarudzo kunodzisvibisa sezvo bato iri rine nhoroondo yekubiridzira sarudzo. Munyori mukuru wezano PF Robert Mpofu vakaudza bepa naure Herald kuti vainge vakokwa neANC kunoibatsira kutsvaga rutsigiro. Mutungamiri weSouth Africa neANC Cyril Ramaphosa vari kutarisirwa kuti vachatatarika kukunda musarudzo idzi vakati hapana chakaipa kukoka zano PF asi vanopikisa munyika iyi vanoti zvinogona kukonzera gaka vaguru. Taedza kubata mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Zanu PF yave mucherechedzo kana muenzaniso muregion rino nedzimwe nzvimbo dzakawanda yekusagona kuitisa sarudzo dzine jekerere.
Sei muchidaro vamutandiri?
I think ma discussions ataona muSouth Africa anoratidza kuti vanhu vakawanda zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinofungidzira kuti ZANU-PF haina chakanaka chainogona kudzidzisa South Africa pakuranwa kwemaelections, kusara kwekubira maelections kana kuita kuti ANC ishandise nzira dzakaipa dzekuti vabudirire musarudzo iyi.
Maonawo sei tsamba yanyorwa nekomisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa iyi?
Kana vati ZANU-PF haina kunge yaakreditwa naivo zvinorevawo kuti ZANU-PF haisi munyika muno muSouth Africa muno zviri pamutemo wemuno.
Pane dambudziko reya.
Ndofungidzira kuti zvinongowedzera kuseta example yakaipa pakuranwa kwemaelections, and ndofungidzira kuti ANC inofanira kuti iadresse nyaya iyoyo, ibuditse pachena kuti chii chiri kuitika, nekuti zviri pachena kuti zvizvarwa zvemuno hazvisi kunyanya kufara nezviri kuitika. ZANU-PF zviri kungoratidza kuti region harichenesi ZANU-PF panyaya dzekufambiswa kwesarudzo.
Muunga pamuenzaniso ipapo.
Takaona zvimwe chete pakaenda vesarudzo vanorana sarudzo kuBotswana pavakaenda kuZimbabwe muna January February, kuti muBotswana makaita outcry kuti kocha munonodzidza kuZimbabwe panhau dzesarudzo chii.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandiri vari parunare kuJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vechidiki vanorarama nechirwere cheHIV vanoti vanombosangana nematambudziko ekusarurwa nevanhu kunyangwe mazuva ano kwave nemishonga iri kupa kuti vatorarame kwemakore akangofanana nemunhu wese. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gweta rechidiki vaKensington marufu vava nemakore makumi matatu nemana vanoti vanombosanganawo nedambudziko rivanoda kuvabata nesiri kweruoko nekuda kwekurarama kwavo nechirwere cheHIV.
Ini ndakaziva nezvestatus yangu ndine makore 10 mugore ra2000. Takatestwa semhuri vabereki vangu nemukoma wangu tikabatwa tese tine same status. Ndikazvitambira ndikaziva kuti ndoupenyu handichararama.
Mumwe wechidiki akazvarwa aine chirwere cheHIV vakunashe mukwashi vanoti vanosangana nematambudziko makukutu mukurarama kwavo.
Vabereki vangu vose vakafa, handina kumbobvira ndaona baba vangu, asi mama vangu vakafa ndiri grade 2 ndanga ndiine makore 8 okuberekwa. Ndiri kurarama neutachwana weHIV, ndakazvarwa ndakadaro.
Vamukwashi vanoti vanombonyomwa, asi izvi havasi kuzviisa muhana.
Stigma and discrimination iripo, ndinotombopiwawo mamazita nezvitonzo ezipoi. Vamwanonga chingoto akarohwa nemuzvezve.
Vanotiwo chakavaponesa mushure mekuziva kuti vainge vaine utachiona weHIV kugara vari muzvikwata zvevanhu vanoraramawo nechirwere ichi, umo mavanopanana tariro yeupenyu.
Mushure mekunge ndaziva kuti ndiri kurarama neutachiona weHIV mugore ra2011, ndakajoina masupport groups ayo atinosangana sevanhu vari kurarama neutachiona weHIV tichisimbisana.
Musikana wechidiki anda kudaidzwa nezita rake kutanga chete anonzi Tino anotiwo akazvarwa aine utachiona weHIV, asi anoti zvisinei nechimiro chake ari kutotsvakawo murume angamuroora.
Tiri kutsvaga munhu wekufambidzana naye anoroora, aiwa panenge pasina chakaipa. I'm 29, so nenjitarisiro zvokuma munhu ari kuma 38-40.
VaKensington marufu vatiwo kazhinji kubuda pachena ndiwo mushonga mukuru weHIV.
Vanhu vazhinji vakawanda havana kusunungukwa kubuda pachena. Tinotoshuvirawo kuti vanhu vazvive normal, vanhu vakwanise kuzvitaura pachena. Ndo mapedzero angaitwe veHIV munyika.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council Dr Bernard Madzima vari kukurudzirawo vechidiki vari kurarama neHIV kuti kana vasati vapinda muwanano vanofanira kuitawo bonde vakazvidzivirira.
Chakakosha zvakare kushandisa makondom, because iwe not maARV hazvino kuti hauchabata maSTI nezvimwe zvirwere zvakadaro. Nyangwe zvazvo tichiti vanenge hapasina transmission, use yekondom inokurudzirwa nekuti inoita kuti musabate maSTI.
Mumwe mugari wekuchilonga kuchiredzi muzvare Emelina Mupinduli avo vari kurarama neHIV vanotenderana nemaonero aya vachiti zvinobatsira mukuderedza kupararira kwechirwere ichi.
Ndakatanga kuzvaudza kuti I'm HIV positive 2015 naka rwazi wa sana zonya kukure ni rastariki nukuti naka wana kanzili ni yaka kwana shoko kune ichi diki nzunguti wa shandisi makundumu nukuti ndo zizotikana wakashandisi makundumu wanga tatura nichiwele
mutauri rimubazi rezo utano va Donald Mujiri vatile ichi diki wa nichiwele ichi wano kwanisa kurarama kwe makore ya kawanda kemunu weze zake
ichi diki wanurarama ni utashuana wecha hivi wano kwanisa kurarama upenyu uzere ni utano wakangwe itaose vamwe vano vasitorina chirwere
nyanzi munya zezo utano dzinoti vanhu vanokumidza kuongororwa ropa ravo votanga kuna mishonga ye HIV vanorarama kwenguva yakareba pane vanononoka izvi zvasiyana nakare apo vanhu vaiita sekunge vatongerwa rufu pavainge vabatwa nedenda iri bazi rezve utano rinoti muZimbabwe vanhu vari kurarama nechirwere cheHIV vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million ndakamirira studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto enyika yeCameroon anoti asunungura vanhu mazana matatu vainge vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Vanhu ava vakasunungurwa mushure mekurwisana kwemauto nechikwata ichi pamuganhu wenyika iyi neNigeria neChad svondo rino. Cameroon inoti yakashandawo nemauto kubva kunyika mbiri idzi uye vanopfurikidza mwero vakawanda vakaurayiwa nekutorerwa zvombo zvavaishandisa kurwisa nyika nhatu idzi. United Nations inoti iri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwemumwe mushandi wayo nekukuwadzwa kwemumwe muguta reRafah muGaza. Motokari United Nations inoti yakarwiswa vashandi vayo vachienda kuchipatara cheEuropean Union muguta iri. Hamas inoti mauto eIsrael ndiwo akauraya mushandi uyu. United Nations yati inoda kuti nyaya iyi iferefetwe. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekubvisa mukana waipiwa vezvitoro wekuti vawedzere mutengo wezvitengeswa zvavo nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% premium, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzave kukurudzira hurumende kuti ione kuti vezvitoro vawaniswa mari yekunze zviri nyore kuitira kuti vakwanise kutenga kubva kunze zvigadzirwa nezvavanoshandisa mukugadzira zvinhu. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mutemo mutsva wakaiswa nehurumende uyu uyo unoita kuti vemabhizimusi vashandise chikero chemari chehurumende wakanaka chose sezvo uchichengetedza veruzhinji kuti vasarasikirwe nemari dzavo. Asi vamutashu vanoti vamwe vezvitoro vari kunyunyuta.
Vamwe vakawanda vemabhizimusi vakauyawo kwatiri vachinyunyuta maringe nemutemo iwoyo. Vari kuragidza sokuti mutemo uyu hauna kunyanya kusiyana neprice control. Nekuti vari kuti exchange rate yacho panoda kunge pakanyaso jekeswa kuti zvomene inenge ichidetermineswa neaya atingatima market forces.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa recoalition for democrats kana kuti CORD vatrust chikohora vanoti danho iri rakanaka kana mari yacho yekunze inotsvagwa nevezvitoro ichizowanikwa nyore kumabhanga pavanenge voida.
Dambudziko rinongozouya kana kuri kuti vaakuzoishayiwa mari yacho kubhengi kana vaakuidawo kushandisa kutenga zvavanoda kuisa muzvitoro zvavo. Ndo panongozonetsa chete ipapo. Ndopanenge da kuongororwa kuti zvinozoendeka here kana kuti aiwa.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Avanoti vemabhizimusi vane mari dzekunze dzavanofanirwa kunge vachiwana kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu zvekushandisa kana kutengesa kubva kunze kwenyika.
Izvo zvinobatsira nekuti zvasvitika kare ndezvekuti vanga vasozoiwana paauction. Of course auction hakuchina. Saka zvazvikuzovamanikidza kuti vanga vachitsvaga foreign currency pamusika mutema. Zvazvizoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Saka kubviswa kwepremium ye 10% kunofanira kukomplimentwa ne availability foreign exchange at official rate kumabanga.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutamba sere vanoti danho rehurumende iri rinoratidza kuti haisi kunyatsofungisisa panyaya yemari neupfumi hwenyika.
Mazig anga achisangana nepremium nenyaya yekuti zig ragara riri kukwira stere nenyaya yeinflation. Zvinova zvinotarisirwa nekuda kwenyaya yekuti zig mari yakaita sei. Asi vanhu vanga vachitarisira ivo kuti kana vachinge vachitenga nemaUS dollars vanenge vachitenga nemutengo uri pari nani. Asi zvaitwa nehurumende izvi zvichaita kuti mitengo ikwire kunyange iri mumaUS dollars kana kuti iri mumazigi.
Izvi zviri kuuya panguva iyo hurumende iri kutora matanho akasiyana siyana ekuona kuti veruzhinji pamwe nevezvitoro vatambira pamwe nekushandisa mari itsva yezigi. Hurumende kutanga svondo rino inonzi iri kuisa mapurisa asina kupfeka nhumbi dzebasa pamwe chete nevefinancial intelligence unit yeRBZ muzvitoro zvikuru zvemunyika vachisunga vanhu vanenge vachitenga vachishandisa makadhi ekumabhanga asiri mumazita avo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tiri kutarisa zviri kubva kudare remuNew York uko kuri kutongwa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemhosva yekutyora mutemo wezvesarudzo vachinzi vakabhadhara mumwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde Stormy Daniels mari yevharamuromo kuti asataure nezvebonde zvavainge vaita pamberi pesarudzo. VaTrump vari kuramba kuti vakabhadhara mari iyi vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika. Vaimbo vagweta ravo vaMichael Cohen vari kuenderera mberi vachivaroverera. VaCohen vaudza dare kuti ndovaishandiswa navaTrump kubhadhara mari idzi nekupota vachinyepa kuti vasapinde mumatambudziko nevemutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vari kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai.
Pari zvino tiri kuona humbo hwakarerekera kunge zvisina kunyatsovamirira zvakanaka, asi tinoziva kuti kune inonzi circumstantial evidence, kwozoita iyo evidence chaiyo inenge ichitozotaura maererano nemutemo nekuti mhosva yavanenge vapara ndeiti. Saka tichazoonawo kuti malawyers kana magweta aMr Trump vachauyawo vachibvunzawo kuti zvakamira sei nekuti maclosing arguments avo anozomira sei. Asi pari zvino zvese zviri kuratidza kuti zviri kurerekera kusamira zvakanaka kwaTrump.
Munoona sekuti veruzhinji vanobvuma here kuti vaTrump vane mhosva yavakapara kana kuti vanozviona sekuti ndezvematongerwo enyika?
Mapolls akawanda anotaura iwo kuti chikamu chenyika tingati half of the country iri kuti vaTrump vakapara mhosva. Tikatarisa kumativi maviri emademocrats nemarepublicans, marepublicans tinoona 30% ichiti vakapara mhosva, kumademocrats tirikuona zvokubuda kuma 90%. Saka zvichangopedzisira zvichiitika ndezvekuona kuti vajurians kana kuti vanhu vanenge vachitarisa mhosva iyi vachauya nechikamu chakaita sei pakupedzera kwenyaya.
Ava vaimbova gweta ravaTrump vaMichael Cohen vari kupawo uchapupu munyaya iyi, vanovimbiwa navo zvakadini sokuona kwenyu?
Nyaya inonetsa pavaCohen ndeyekuti vane personal agenda nezvendeta against vaTrump. Saka mumatorerwe enyaya dzemalawyer ndedzekuti kana munhu ane personal agenda umbowo hwake hunotorwa, asi vanenge vatarisirawo kuti unenge usina udzamu wokuti ubatire nyaya iyi.
Kana makatarisa ruzhinji rwevanhu muAmerica, tiri kureva vanotsigira maDemocrats, vanotsigira maRepublicans navaya vari pakati nepakati kana kuti vanonzi maIndependent, munoona sekuti vachabuda vakamira papi musarudzo dzomutongo wamiri wenyika? Vachabuda vakamira papi maererano navaTrump?
Ndiri kuona kunge pari zvino tikuona mapolls ari kubuda vaTrump vanenge vakatungamira ne 2 points. Mazhinji ari kubuda vaBiden vane 44, vaTrump vane 46. Saka tichiri muna May hasvazvachanyatsotanga kuibva, tichazonyatsoona mafungire vanhu nokuti tinoziva kuti madhemokrats haachinji marepublican haachinji vanochinja maindependent masuburban women white college educated men nevamwe vanhu vatema saka tikuona kuti pakupera kwa 2020 vatrump vanga vane 13% yevanhu vatema ezvinezvi tikuzonzi vari pa 20% saka ndozvikange zvingangochinja but maelections emunomu anochinja zuva nezuva saka tichaona panozopera nyaya dzavo dzese kuti maindependent nezvikwata zvandataura izvi vanenge vakamira diri
vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reconcerned citizens zimbabwe vatimu muringai vari parunhare kuohio muno muamerica natanonoka wande westudio 7 iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
vana mutangwa zvazvo vaonawo ya mutangwa iye aishaisha kutaura zvekuti tochiona kuti anoita sei pakadai apo dai vatomuisa mwana wacho mujeri kwemakore avawanda chaiko ndokuti tizive kuti nyika iri kutonga zveshuwa poziye mutangwa iye aionererwa especially achitaura pamusoro pemapolitician peopposition party aiita kunyomba kunotorwadza ya zvakuwana kamutsvangwa
ha vamavaza vanoita sei dambudziko ripana vamavaza chii chaicho chaiko nyika inosemesa vatungamiriri vavo imbavha asi vane vachingomira nezanupf zvinhu zviri pachena poga poga pasvika zanupf ndapapi painogamuchigwa norudo nokuti vo vanozikangwa kutsotsi kutsinye kusanzwira tsitsi nokubira maelection south africa iyoyi ndo iri kuita kuti vamwe vana vagone kusurvivha muupenyu ndiyozve yavanoda kukonzeresa nyonga nyonga ndadonzwa kusabc news kuchinziko navigile balula toda kuita national youth service vakadofurirwa nezanupf kuti kamida kuwina maelection muite vanhu venyu muzoti muna vanhu vangani tangai kuita saizvozvo vamavaza ndokumbirawo kamusina chokutaura mungonyarara
tamuda kukomplaina nezvamuri kutiitira vanhu vestudio 7 makakata manews dzedu dzekuseni hatisina ine zvemaa kuchitaura zviri kuitika muamerica kana muchida kuisa purogiramu ine zvinoitika muamerica isu taisangasiwo nestudio studio nestudio 7 studio 7 yakamirira news dzezimbabwe chete ine zvemaa kutitaura macorruption ari kuitika kune dzimwe nyika hazinei nenews dzemuzimbabwe zvamuri kuchitaura titaurire news dzemuzimbabwe izvozvo kana muchida kuzviisa munozviisawo pane imwe purogiramu saka mazvema kutotikanyira zvakatonyanya chaizvo zvamusikuda kana studio 7 yacho kana zvakatodai zvinoita kuti ibhana zvenyu bhekuzi hamusikuda kuita zvido zvedu vanhu vateereri vanoita vanoteera studio yetu 7
pastudio 7 apo tinotenda vajonga vatononoka team race apo ha tinotenda mashamarari nhau yedu itanga tichitaura tichichema kuti kuno kakakwata kwavo kaberekera ingwe nyaya dzemagwaridha emozambique masoja emozambique ha nyaya yakazogadziriswa zvabho zvinezva zvabho nyika yaafurima chakwanaka kuno kwanaka kuno kuti tinotenda nhefenyure nechimuti ndini muzukuru kana kuti mwana wechimuti chisina zita chakaoma kuno kahakwata
nyaya yemakomishina yekomishen iyo iri kunzi yasetwa kuHarare hazvisi zvitsva izvo zvakangogara zviriko ndoo mabasa ezano nekuti kana ivo vakagadzira ministry inorana zvinhu izvozvo zvinotadza sei kuona kuti mari yekanzuro iri kufamba zvakadii nhasi uno vari kuzviziva kuti maebheni ese zano haichahwina maebheni ese nyange zvikanzi zvaita sei hakuna ebheni ese yairi kuwana macouncils that's why vari kuseta zvemakomishen izvo kuti zvivarwire hondo dzavo hapana chimwe chinhu chiri kutsvagwa ipapapo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika musakanganwawo chirongwa chedu chelive talk chethe connection nhasi na8pm apo tiri kutaura nevechidiki nezveurongwa hwenational youth service hwaive kuparurwa zvakare nehurumende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare pave nezvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvazivikanwa kuti zvakafa mutsaona yekuondomoka kwemudhuri mucape town musouth africa komisheni inoona nezvesarudzo musouth africa yeindependent electoral commission yazivisa nhasi kuti bato rezanupf harina kukokwa kuzoongorora sarudzo dzemunyika iyi Tabataswa kumagume chirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiyana na Chris Gande.